Nyanzvi yemuZimbabwe munyaya dzekugadzira pamwe nekuwandudza zviborani zvemhando dzakasiyana-siyana pamwe nezvimbuzi muZimbabwe nepasi rose ndiyo yakawana mubayiro wegore rino weStock of Motor Prize Laureate. Dr. Peter Morgan, avo vanozivikanwa zvikuru muZimbabwe munyaya dzekuwanira vanhu vekumaruwa mvura yakachena pamwe nezvimbuzi zvepamusoro, vachanopiwa mubayiro wezana nemakumi mashanu ezviuru zvemadhora pamabiko makuru achaitirwa muStockholm, Sweden musvondo rekucherechedza kuwanikwa kwemvura yakachena pasi rose kana kuti World Water Week muna Gunyana. VaMorgan vakashanda muZimbabwe kwemakore anodarika makumi mana vachiunza umhizha mukuwanikwa kwemvura kuburikidza nekugadzirwa kwezviborani zvinonzi push pumps, matsime akavandudzwa kana kuti upgraded family wells, pamwe nezvimbuzi zveBlair toilets. VaMorgan ava vane makore makumi mana umwe kuberekwa vanoti vanonzwa kufara kukuru nekupiwa mubayiro uyu. Vanoti mubayiro uyu hausi wavo woga asi kuti mubayiro unocherechedza mabasa avo ayo vanoti akabudirira nepamusana pevanhu vemuZimbabwe vakatambira zvirongwa zvavo pamwe nevamwe vavanoshanda navo mukuita basa iri.
I think it means the recognition to me personally, it means the recognition of perhaps most of my lifetime's work which has been dedicated to this area. To the country, I think it's important too. Many of my colleagues here within the WASH community and within the government have told me that it means a lot to Zimbabwe as well to be recognised for the work that we have done in this country to actually push the state of the art forward.
VaMorgan vakaberekwa kuEngland muna 1943 vakadzidza munyika iyi kusvika vapiwa chitupa chezvidzidzo zvePhD Marine Biology vave chizvarwa cheZimbabwe. VaMorgan vakashanda kwemakore akawanda kuBlair Research Institute yemubazi rezveutano iye vakunzi National Institute of Health Research. VaMorgan vanoti pfungwa yekuita zvibhorani izvi yakabva mukurudziro yemumwe mukuru wavakamboshanda naye.
Well, that's an interesting one because I came here basically as a biologist to the research laboratory in Harare. I was very much influenced by a man called Dr. Dyson Blair, who was, when I met him, he had already retired. He had been a former Secretary for Health in the very early days, in the federal days. And he spoke to me about the needs of that time. And that was in 1973, many, many years ago. And at that time, he had retired. But he used to come to the Blair Laboratory as an unpaid technician, if you like. And he sat next to me and said, you know, we see that you're an experimenter and you're good with your hands and so on. Why don't you try and investigate improving water supplies and sanitation and hygiene in this country? To which I answered that I'm not really qualified to do that, but he said, just do it, you know, try your best. And that's why I really started to work in a discipline that I'd actually not been trained in at all.
VaMorgan vanoti mukuita basa ravo vanowana rutsigiro rwakawanda kubva kuhurumende iyo yakatambira zvirongwa zvebush pumps, Blair toilets pamwe neupgraded family wells kuti zvishandiswe munyika yose.
In the 80s and the 90s, the country was newly independent and the donor community was very generous, and at that time of huge numbers of hundreds of thousands of families in fact benefited from the very substantial material assistance that they received from the donor communities through the Ministry of Health. That period of maybe what you might call donor generosity has now passed on, and although the Blair toilet is still recognized as the lead technology within the government circles to be promoted, and it's still built as it was at schools. The multi-compartment one is built at schools. The standard Blair latrine is also built as well in programs to accommodate the new approach and the new type of economy that is promoted by the donor community. I've had to devise a new concept whereby one starts simple and upgrades the toilet system step by step so that one can start in a simple and economical way and then over time one can develop that into a full Blair toilet.
Vanotiwo zvirongwa zvekuwanira vanhu mvura yakachena pachishandiswa mari shoma zviri kushandiswawo munyika dzakawanda dzemuAfrica dzinosanganisira Botswana, South Africa, Mozambique, Zambia, Malawi, Ethiopia, Tanzania, Kenya nedzimwe. Komiti inopa mubairo uyu yestoko wa Motor Price Committee inoti zvakanga zvisiri nyore kuti ibude nemunhu mumwe chete akakunda vose kubva pavanhu vakawanda vakanga vadomwa sekutaura kuri kuita mukuru westoko wa Motor Price vaJens Barry Green.
The nomination committee was really impressed by all the work that he has done over the past 40 years, sort of effortlessly supporting the lives of poor people out there by designing and inventing new solutions for especially poor people's access to good sanitation and good clean drinking water.
Vabari Green vanoti vakaona zvakakodzera kupa vamogeni mubairo uyu sezvo vaine nhoroondo mabasa avo ekuwanira vanhu mvura yakachena pamwe nekupa veruzhinji ruzivo pachena rwekushandisa unyanzvi uhu.
Stockholm Water Prize is set up to acknowledge great achievements in the sort of realm of water. The first prize was handed out already in 1991, and it is to encourage research and development on sort of the world's water environment. It's supported by the Royal Swedish Academy of Sciences, and it's the city of Stockholm also behind this, trying to put water higher up on the agenda and showing actually what is possible to do with sort of good science and good practices and good policies. We can actually create a far better world for all of us, what we at the Stockholm International Water Institute would call a water-wise world.
Mukuru weStockholm Water Prize vaJens Barry Green vachitaura vari parunare kuStockholm kuSweden. Mubairo weStockholm Water Prize Laureate hausi wekutanga kupiwa Dr. Morgan. Muna 1991, vaMorgan vakapiwa mubairo weMember of the Most Excellent Order of the British Empire. Dr. Morgan vakapiwa zvakare mibairo International Inventors Award, the AMCAO Africa Sun Award for Technical Innovation in Sanitation, pamwe neRural Water Supply Network Award for Lifetime Services to Rural Water Supply. Mushure mekusiya bazi rezveutano, Dr. Morgan varikushanda sachipanga mazano munyaya dzemvura nezvimbuzi.